iye zvino tiri kuda kuti vanhu vose vazive kuti kwane sangano ravo samapensioners enasa vemuzhandigere kuti titange kutaura namastakeholders hurumende nenasa yacho kuti tinozvifambisa sei nemhosva yekuti hatisi kugutsikana nekubata kwatiri kuitwa samapensioners. Sekuziva kwamunoita mapensioners edu vamwe vari muno mumadhorobha vakawanda vari kumareserva vanofanira kuzotora mari dzavo kumabhengi mutaundi. Vosvika mutaundi imomo vanoshaya mari dzacho vogarira vachivata kumabhengi. Mazuva ano kune chando, anenge asina kutakura magombeti. Saka zvinhu zvese izvi tinofanira kuzvigarira pasi toona kuti zvinogadziriswa sei. Takasangana nevo venasa, kana tichinge takonana nenasa toenda kuna minista wacho welabor and social welfare kuti tionesane kuti tinozvifambisa sei.
Muri kutarisira kuita musangano wenyu wekutanga riini kuti muzeye nyaya iyi?
Musangano nenasa takavanyorera tsamba vanhu venasa kuti ndo zvavapo nokuti takavapawo bhidhi yedu kuti zvinangwa zvacho ndeizvi, ndezvekuti tinofanira kusangana navo totaura navo. Havasati vapindura, asi isusu semapensioners tiri kungosangana nyange tisati tasangana nenasa nemhosva yekuti tiri kusanganira kuti iko mapensioners acho vazive kuti kwava nemusangano uripo unovamiririra, votaura masoko kuna vamwe kuti vajoine tiwande zvinhu zvigofamba.
Chii chinotariswa kuti munhu azove nhengo yesangano renyu?
Isusu tinongoda kuti tiwane dhora cheke kubva kunemumwe nemumwe pensioneer nemhosva yekuti tinoda kuti tive namaofices, uyezve tanga tichida kuti iko musangano uyu uzivikanwe nyika yese.
Ivo vari pamudyandigere vari kutambira sei urongwa hwenyuwu?
Vakawanda vari kuuya, vanozvifarira chaizvo chaizvo semumwe mumburwayo nekuti ndimo matatangira. Patinoita musangano unoona vachiuya nemhosva yekuti vanhu ivava vandivo vari kutambudzika zvikuru. Vamwe vari mutaundi vanofanira kubhadhara rendi, vamwe vari mutaundi vanofanira kubhadhara mvura, magetsi zvese, havakwanisi nokuti pensheni dzavo. Unowana kuti mudzimai akafirwa kana kuti baba vakafirwa, murume wavo kana kuti mukadzi wavo anga ari pensheni wenasa, havanogona kupuwa $30 chaiyo, $30 chaiyo. Sekuziva kwamunoita vanhu vakawanda takarasikirwa nemari yakawanda nenyaya yezvimudhora. Saka mapensioners akawanda aripo zvino havana mari nemhosva yekuti mari dzavo dzese dzakahiwa pakachinjwa mari nyaya yezvimudhora iya. Saka vakawanda vari kuuya vachibvunza kuti toita sei. Iye zvino muno mubuda wayo tine according marecords atinawo tinogona kuva nemore than 3,500 vari pamarekodzi edu vari kutotaridza kuti vakamirira kuti zvinhu zvifambe.